mhlangano wekwamtare kusakuba wafamba mushe tete yamenge akazara vanhu vese vakapfeka yelo. Nyaya yanga ichitaurwa nemukuru inyaya yekuti tofamba sei kumabielection nekuti tointroducea yelo kuvanhu vekumanikaland. Saka hatinotenda kwazvo vagari vemumtare nekumira nenyaya yesanduko nekuti visa wainagurahurali. Saka vanhu vauya kuratidza kuti vatotsigira musangano wavo nekuti musangano ndewemacitizen unodraivhwa nekushepa nekukoordinatwa nemacitizen. Tiri kutogadzirira kuti mangwana kumasvingo timeke shuwa kuti chirongwa chedu chinobuda because tapiwa clearance nehigh court yekumasvingo.
Hamuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe vezanu pf munomboti vanokanganisa misangano yenyu?
Zanu pf yatira kuunza marori emapurisa kuti aintimidete vanhu. Zanu pf yamisa mazuko kuti asatakurewa kubva kumalocation. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana ekuti atakure vanhu but tinoda kuti mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti ekumiswa kwepublic transport inoitati vanhu vafambe netsoka asi hatisi chii chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu vezano vasina kubhadhara. Isu tiri kufika aite the end of business kutakura vanhu vachivaendesa kubva kutaun nekudzokera kumacommunities semagari vanogara vachiita maspaisi.
Tichitarisa musangano wenyu wamuri kuita mangwana wekumasvingo zvii zvikuru zvamungatarisira?
Kumasvingo takatarisira kuti tisangane nevanhu vemasvingo kuti taure nyaya yemovement idzva yemacitizen uye titaure nyaya yebielection riri kuuya ratakatarisana naro nekuti tiri kutarisa masvingo sezvo iri predominantly rural kuti vanhu vachiuya tichitaura nyaya kuti tichaita sei mastri kuti tihwine.
Totarisawo mune remangwana sarudzo dzava kusvika zvii zvamunotarisira sebato?
Tikutarisira kuti vanhu vachabuda kunovhota makandidate atinawo akabva kumacommunities macouncillors nemamp necitizens coalition. Tikutarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu hwavo kuti vanovhota nenyaya yekuti ndokutanga kwatiri kuita kufoma government idzva. Tinotanga nekudeploy vanhu vedu kuti vaende kuparliament tichigadzirira kuti ende muelection ra2023.
Vachamisa vatiwo nenyaya yekusungwa kwavamadzibaba veshanduko vagodfrey Karembera.
Vachasa vataura nyaya yekuti hatitarisiri kuti munyika muve neviolence. Zanu pf inofanira kuziva kuti vamunangagwa vane constitutional obligation yekumeka vacho kuti munyika munoita urunyararo. Hatitarisiri kuti zanu pf yokoti vachiita zvavari kuita vachiharasa nekuintimidata nekutora mayunifomu emapurisa vachirova maactivist nekuti maelections anoinvita competition.